This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri ndira 19 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kademiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakashungurudzwa nekutochwa nekuda kwezvematongerwo enyika vanoda kuti bhiri rekuregererana nekupodza maronda riti vapiwe muripo.
Imwe nengo inopikisa yoendeswazve kumatare ichipomerwa mhosva yekunyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kanzuro yeguta reHarare yambira vose vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kuti vaendese maplani edzimba dzavo kumahofisi edunhu ravo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vazhinji vakavhiringwa upenyu hwavo nemhirizhonga yezvematongerwo enyika vanoti vanoda kuripwa kurohwa kwavakaitwa, kubhinywa, kushungurudzwa pamwe nekusarasikirwa kwavakaitwa nepfuma yavo. Vanhu ava vanotiwo vanoda kuti bhiri remutemo wekomisheni yerunyararo kuregererana pamwe nekupodzwa kwemaronda reNational Peace and Reconciliation Bill ribude pachena kuti izvi ndizvo zvichaitwa here. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo pamusoro pebhiri iri pamusangano wanga wakarongwa nesangano reHeal Zimbabwe Trust muHarare nhasi, vazhinji vevanhu ava kubva kumativi mana enyika vanoti vanotambira chose bhiri iri, asi vanoti harina kujeka panyaya dzemuripo unofanira kupiwa kuvanhu vakatadzirwa. Amai Tembiso Gobo vekukadoma, avo vakarohwa vakabatwa chibharo musarudzo mbiri dzapfuura, vanoti vanoda muripo kuti vakwanise kukanganwa zvakaitika.
Isusu tingati vakatoregwa zvono kana zvichikwanisa kuri pachitoda kuti tiripwe, because unomboita confusion nenyaya yekuti ndakaitwa sei vamwe vakatoregwa ngombe. Vanhu ngavaripwe, nokuti kana vanhu vachona vakazvita vari vapenyu ngavaripe kana kuti ngavaende mumajeri.
Amai Gobo vaudza Studio 7 kuti zvichitevera kubhinywa kwavakaitwa, vakabatwa neutachiwana hweHIV AIDS uye havasina anovada, nekudaro kunze kwekuripwa vanodawo rubatsiro rwekuita mabasa emaoko kuti vakwanise kurarama upenyu huri nani. VaFredi Matonodze vekumuzarabani, avo vakaparadzirwa musha wavo, zvipfuwo zvavo pamwe nekupisirwa tractor yavo, vatiwo hapana kugarisana kana mufaro munyika nekuda kwekuti vanhu vakaponda vanhu kana vakatora zvipfuwo zvevanhu havana zvavakaitwa. Vanotiwo veruzhinji vakashungurudzwa vari kuchema uye vanogona kunyaradzwa chete nekuripwa pamwe nekuona vanhu vaivashungurudza vachikandwa mujeri.
Ini pabhiri iri ndinoona kunge richifanira kuitwa in a sober sense, richinyatsotangira pakuti munhu akatora chinhu chemunhu ngaadzorere, munhu akatorerwa chinhu chake ngaadzorerwe, munhu wakauraya munhu ngaasungwe. Nekuti vanhu vakaurayirwa hama kana vakaurayirwa vabereki vanhu vasina kurarama kwakanaka pari zvino. Saka in short chandingadongotaura is a collective term, bhiri iri ngarinyatsonangana nekukombanzeta vanhu vano vakaparadzirwa zvinhu zvavo.
VaAction Zivoni vanobva kuWard 5 kubwera, avo vakadzingwa basa vakatorerwa zvipfuwo zvavo mumhirizhonga yezvematongerwo enyika, vanoti havasi kufara nekuti bhiri iri haribudi pachena panyaya dzekuripa vanhu vakatadzirwa. Vatiwo kunyange hazvo komisheni yezverunyararo pamwe nekuyananisana ichinzi inenge yakazvimiririra, bhiri iri rinopa masimba akanyanya kumutungamiri wenyika pamwe nehurumende kuti dzipindire mumashandiro ayo. Vati mutungamiri wenyika pamwe nemakurukota ehurumende ndevamwe vevanhu vane chekuita ne mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika munyika, nekudaro vanogona kurerekera divi rimwe vakatadzisa komisheni kushanda zvakanaka. Vatiwo nyaya yemuripo yakakosha chose uye marwadzo avo haagoni kupera kana vasati varipwa.
Take out kana pato kwa set up such things kuti munhu akaona chinhu chake chiripo but law ngaivenge ichitedzera sezvazviri kwete kuti tinombunyikidzwa kana sekugrepa kwaitwa minda kana mwombe yangu ndakati iri papa ichirufudzwa naningi mutemo kuti aienda dzosera mwombe yake uyu zvisine vana vayo kana zvazvadyiwa kana uya yakadya titozviona kuti ane dzimombe dzakewo ngaakombanzete munhu uya uya zvinoita kuti mumacommittees medu sezvomurume tinogara tidananise kudanana kwetiri ngoita kugore renzara rineri.
Vanhu ava vatiwo commission iyi kana ichinge yaumbwa inofanira kuve nemahofisi kumatunhu ese munyika uye vanhu vanofanira kupiwa mukana wekutura zvichemo zvavo zvese pasina kuchidzirana. Vatiwo mapurisa nemakurukota ehurumende ndevamwe vavanhu vaikonzera mhirizhonga uye vanovimba kuti commission iyi ichaita basa ravo zvakajeka zvinoita kuti vanhu vakwanise kugarisana munyika. Bhiri iri haritauri nezvemuripo sezvo richiti dzimwe nyaya dzichaperera kumatare edzimhosva. Mukuru weHeru Zimbabwe Trust vaRashid Mahia vanoti zviri pachena kuti vanhu havana chivimbo nehurumende uye sangano ravo richaendesa zvichemo zvevanhu kuparamende kuti izvizeye isati yapasisa bhiri iri kuti rive mutemo.
Vanhu vanofunga kuti commission inofanira kunge yakazvimirira yoga. Saka chinhu chiripo ndechekuti vanhu havana tarisiro, havana trust necommission. Saka hurumende ine simba, ine basa rekuedza kukonvinza vanhu kuti commission inenge yakazvimirira yoga.
Paramende iyo iri pazororo inotarisirwa kupindawo muvanhu mwedzi unouya kuti inzwe pfungwa dzavo isati yazeya bhiri iri. Kana rikange rapasa muparamende ndipo panobva paumbwa commission iyi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma nhengo dzecommission iyi uye Bishop Ambrose Moyo ndivo vachange varisa chigaro wecommission iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kutongwa kwemutoro wenhau anoshanda akazvimirira nedzimwe nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu kwatanga muHarare nhasi. Vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekutora mifananidzo panzvimbo yakachengetedzwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Kutongwa kwemutoro wenhau anoshanda akazvimirira vaEdgar Gweshe nevamwe vavo vaviri vanoti vaDonald Makuvaza navaCharles Chidhakwa kwatanga mudare raMajistrate muHarare nhasi. Vatatu ava vachiramba mhosva yavari kupomerwa. Mukutongwa kwenyaya iyi, gweta revanhu ava vatonderai Bhatasara, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vasheredza vaGweshe kuti vape uchapupu hwavo mudare. Muuchapupu hwavo vaGweshe varamba mhosva yavari kupomerwa yekuti vakaramba kutevedzera zvavakanga vaudzwa nemupurisa kuti vasatore mifananidzo pajere reHarare Remand Prison, apo pavaitora mifananidzo yevatungamiriri vemasangano anoshanda akazvimirira muna Chikunguru gore rapera, avo vakanga vaenda kunovhakachira vatungamiriri vesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe. VaBhatasara vaudza Studio 7 kuti vaGweshe nevamwe vavo vose vari kuramba mhosva yavari kupomerwa.
Vasi kubvuma kuti vakatora mufananidzo zviri kunze kwemutemo. Mhosva yavari kupomerwa nayo ndeyekuti vakadifaya order yavakanga vapiwa ndokuramba vachitora mapikicha. Kutora mapikicha zvako haisi mhosva kana uchinge uri kunze kweremand prison, ndizvo zvavaita. Dai vakaramba vachizotora mapikicha vapiwa order kuzochikora mutemo kwavanenge vachiita, nekuti chikamu chemutemo wacho chesection 5.2 chinotaura icho kuti complying with failure to comply with a lawful order.
VaGweshe vaudza udare kuti vaiita basa ravo zviri pamutemo uye vaburitsa matsamba anoratidza kuti panguva yavakasungwa vakange vakanyorisa nebazi rehurumende rinopa vatori venhau mvumo yekuita basa ravo reZimbabwe Media Commission. Vatiwo pavakasungwa vakanga vari chinhambwe chinoita mamita zana kubva pajere reHarare Remand Prison pavaitora mifananidzo, vachiti vakanga vasiri mukati mechinhambwe chavasingabvumirwe kuti vatore mifananidzo panzvimbo yakachengetedzwa sezvinotaurwa nemutemo. Vachibvunzurudzwa namuzvare Francisca Mukumbiri, vanove muchuchisi wenyaya iyi, vaGweshe varambawo kuti ndivo vakatora mifananidzo inonzi nehurumende yakawanikwa iri mutsvimbo inochengeta mashoko kana kuti memory stick yavo, vachiti hazvaigona kuti vaive ivo vakatora mifananidzo iyi, vachiti panguva yavakasungwa vakanga vasina kompyuta yaita kuti vakwanise kubvisa mifananidzo yavakatora kubva pamuchina wavo wekutoresa mifananidzo kuendesa pamemory stick iyi. Kutongwa kwenyaya iyi kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana, apo vamwe vasungwa munyaya iyi vakatarisirwa kupa uchapupu hwavo kudare. Hatinawo kwanisa kutaura nemunyori mukuru muZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira vaWatmore Makokova vati havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuramba kuchiitwa vatori venhau panguva dzavanenge vachiita basa ravo.
Hurumende ZANPF ine chinangwa chaina chechekurwisana nekusununguka kwevatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakasununguka. Hapana nyaya iripo yakasimba, asi kuti inyaya yekuti vanhu ava varikuda kuedza kurwisa kuti vatapi venhau vasasununguka kuvhundunyura huipi huri muZANPF.
Kusungwa kwakaitwa vagweshe nevamwe vavo kwaitevera kusungwa pamwe nekurohwa nemapurisa ekanzuru kwakaitwa vanotengesera mumigwagwa gore rapera, avo vainzi vaitengesera munzvimbo dzisingabvumirwe pamutemo. Pari zvino vanotengesera mumigwagwa ava vari kuswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa, sezvo vanotengesa ava vachiti kutengesa ndiko kwega kuri kuvapa pundutso pakatariswa kupfugama kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndili Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti hurumende yasimudza zvakare kumbunyikidzwa kwevanhu zvichitevera kumiswa pamberi pedare nhasi kwavaNaison Mudzuri vekumasvingo vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Sangano iri rinoti vaMudzuri avo vanonzi vanotsigira bato rinopikisa vari kupomerwa mhosva yekutuka vaMugabe mugore ra2013. Vachinzi mukuita izvi vakatyora mutemo weSection 33 yemutemo weCriminal Codification and Reform Act, Chapter 9, 23.
Mumwe achamiswa pamberi pedare kumwe nezimangwana ndava Polite Zambezi, avo vari kunziwo vakatuka mutungamiri wenyika muna 2012. Vaviri ava vanonzi vakatombosungwa pavakanzi vapara mhosva idzi, asi havana kuzomiswa pamberi pematare. Nyaya yavaMudzuri inonzi yatadza kuenderera mberi mudare mushure mekunge gweta ravo vaBlessing Yamaropa vapikisa vachiti gwaro rekuti vaMudzuri vamiswe mudare ranga risina kusainwa nemuchuchisi mukuru wenyika vaJohannes Tomana sezvinodiwa nemutemo. Ngatinzwei mafambiro aita zvinhu kubva kumutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
Nhasi kunova kumasvingo kwatangira mabasa vakomunedu vekuzimbabwe zvine rights na Blessing Yamaropa vamhanyirapo kune nyaya yanga yanzi itange mudare kuti vatange kutongwa vaMudzuri vanaisora zvikomeza mhosva yekunzi vakaita breach kana contravening Section 33 iyai yekunzi matuka president mainsult a president. Asi nhasiwo vakomunedu vazviminamira kuti zvabuda kuita izvi kuti muise munhu pamberi pedare hazvina kukodzera nekuti pane mamwe mapepa amusina kuwana iyo inonzi authority to prosecute inovawopiwanawa prospect general Johannes Tomana ndeyanga isipo. Saka vagwete danyunyuta pamberi pedare kuti hazvina kumira zvakanaka kuda kuitwa izvi. Imhosva yakaitwa muna 2018 ikangonyarara yakadaro nekuti maprosecutors and state hurumende yanga yatadza kugadzirisa imba yomune zvakanaka yozouya futi nezvekuferi kuda kumutsiridza nyaya yane makore 3 pasina zvakagadzirisa zvakanaka.
Asi muchitarisa kumutsiridzwa kwenyaya iyi zvinorevei kana hurumende yakanga yamboisendeka?
Isusu tiri kungoona kuti ndokusimudzira kungombonyukidzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe vatagara tichingotaura tichingotema nako kuti ndozvichiitika zviri kungotaura zvedzaka kuti hatiyanida kutaura zvizhinji kwenyaya iri pamberi pedare. Asi sekutaura kwamuri kuitawo tiringoona tiri kure kuti izvi zvinorevaiko izvi zvinoitirweiko izvi ndivana vari kunze padare zvinobva zvaunza mibvunzo yakawanda maningi yagara ine vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe kuti izvi zvinoitwa muno mukodzero dzinoremekedzwa here vana veZimbabwe vane freedom here kana muchitika nemhosva irizi yakaitwa iyo inoya mambotaura yaZambezi kuti inyaya ya2012 tisiyamunani 2016 dza 4 years dzakada kuzvinosvika makore akapfuura
matanho apa amuri kutorawo yekuti nyaya dzakadai kana dzambopinda mumatare dzisazomutsiridzwa zvakare.
Ndinotaura kuti tichirambawo tichitaurawo neparamendi kuti mitemo yaminayo iyi madii kuti ibviswe, imwe mitemo yaminayo iyi madii kugadzirisawo kuti tifambirane nebumbiro dzayo iripo iyi pamuchaitawo zvino inonzi realignment process ndokuchema kwatiri kuti.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare muHarare neStudio 7.
Kanzuri yeHarare irikurudzira vagari vemudzimba dzevashoma vakavaka dzimba dzavo zvisina mvumo yekanzuru kuti vanofanira kugadzirisa maplans ezvivakwa zvavo zvisati zvaputswa. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mukanzuri yeHarare vaMichael Chideme vanoti avo vanoda kugadzirisa maplani avo edzimba dzavo dzisati dzaputswa vanofanira kushanyira district council yavo kuti vagadzirise zvinhu izvi nechimbi-chimbi. VaChideme vanoti nhasi vawana vanhu vazhinji vanga vachibvunza kuti vagadzirise maplans edzimba dzavo. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navaChideme.
Vanhu vakavaka kunzvimbo dzemalow density, kunzvimbo dzatiri kutaura nezvazvo izvozvi, kuti seguta reHarare ngavaunze mapurani avo edzimba kuti aongororwe navana mazvikokota vedu. Vachinge vamaongorora vomapakisa anenge aine zvinetwa zvogadziriswa, dzimba dzavo dzavakavaka zvoenda zvinotariswa zvakavakwa zvakanaka here, kana paine zvoda kugadziriswa zvogadziriswa. Nekuti tatisingadi muHarare kuti dzimba dzinombomukira vanhu vanenge vachigaramo, dzimba dzinozotipika vanhu varimo, vanhu vari kukuvara, vanhu vozofa. Uyezve tiri kuti vanhu ngavachinze mapurani avo, nekuti guta riri kuda kutingape maservisi zvedo ekuvapa mvura, vakadzirira marodhi, vaita matika ekunzvimbo dzavo dzavanogara. Izvi zvinokwanisika chete kana vanhu vakaisa mapurani avo, vanhu vavakugarawo zvepamutemo. Kuudza mapurani uku kuchaita kutiite inonzi pachirungu regularization, yekuti titi aiwaka imimi makavaka muHarare kama avagari vemuHarare sevanhu vanotambirawo mabhiru eHarare inge makaita zvinodiwa neHarare.
Inzvimbo dzipi dzamuri kutarisira kuti dzinge dzichizopwanywa kana zvamuri kutaura izvi zvisina kuitika?
Nzvimbo idzi dzinosanganisira, asi hatingogumiri ipapo chete, dzinosanganisira nzvimbo imwe iri kuMainway, dzinosanganisira Mount Pleasant Heights, dzinosanganisira Gateway, dzinosanganisira nzvimbo iri kuDovet Year West, dzinosanganisira imwe nzvimbo iri pakati peMidbrain Netinwal, vana Kroyo, dzinosanganisirawo vana Charlotte Brook. Vanhu vari kunzviunzai mapurani enyu tikuapuzirei, tinenge tichigara maHarare zvakanaka.
Pavanounza mapurani amuri kutaura aya, vanofanira kuuya neizve, uyezve pane mari dzinozobhadharwa here kuti imi sekanzuri mugadzirise maplans avo?
Kana vachiona mapurani avo iri nzvimbo, kana kuri kumalow density senzvimbo dzatiri kutaura iyi, vachivaka imba yemudurikidzanwa vanobhadhara $200 per square meter for floor area ichavakwa. Kana iri imba isina mudurikidzanwa vanobhadhara $100. Kana iri kuimba yavaizvatoti maoutbuildings dzimba dzevashandi vanobhadhara $60. Kana vachivaka ine imba yechipiri pamba ipapo vanobhadhara $100 pasquare meter.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizted kubva pa 9 pm kusvika 11 pm. Kana muri pa Wizted, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetsekana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva moribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaindernet pa www.channelzim.net.
Kana muchida kuteerera Channel Zim pasmartphone, download app yeTuneIn motsvaga Channel Zim.
Bazi reUnited Nations World Tourism Organization raburitsa gwaro riri kuratidza kuti Zimbabwe iri kuita zvinotarisirwa chaizvo munyaya dzekukwezva vashanyi vekune dzimwe nyika. Gwaro iri rinonzi 2015 Visa Openness Report uye rinotarisa zvaitwa makore manomwe apfuura. Panyika zana nemakumi mashanu neina, Zimbabwe iri pachidano chechimakumi maviri nepfumbamwe. Izvi zvinonzi zvinobatsira mukuumbiridza upfumi hwenyika uhwo hwaendawo kumawere. Asi vamwe vari kuyambira kuti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika kuchapa kuti kukwezva vekunze ava kunetse. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaWashington mehlo makuru vanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch tikavabvunza maonero avo nezvegwaro rabuda iri.
chakanyanya kukosha ndechekutizo vanoshanya vasaonekwe nekushushikana munyaya dzavo dzemapepa kunyanya vanonga vachishanya vari vashanyi vanonga vachiuya zvavo kuma kuzozorora kunzvimbo dzakaita sana Victoria Falls, nzvimbo dzakaita sana Nyanga, nzvimbo dzakaita sana kuna Nachiridzi huko kune dzimwe nzvimbo dzakati nakei uye vanenge vachishanya vachiuya kuzoona nyaya dzemhuka kunzvimbo dzakaita sana Hwange. Chizhinji chinowanzotaurwa nevashanyi inyaya dzekuti vanoda kutarisa kuti izvo kwavari kuenda kwacho kwakanyarara here, zvekuona zvacho zviriko here. Saka tikatarisa muZimbabwe kazhinji tinoona kuti zvekuona zviriko nzvimbo dzakaita sana Hwange, nzvimbo dzakaita sana Victoria Falls. Asi chimwe chinovashungurudza inyaya dzemapepa. Takazoona zvakaitika kunyika yeSouth Africa mwedzi yapfuurai pawakambochinja nhau dzemapepa vachiti izvo kunyanya nyaya dzevana kuti vange vane ma birth certificate akarebaye. Takaona kuchibuda mashoko ekuti izvo vanoshanya vakatomboti nhamba dzevanoshanya dzakamboti dzikei.
Zimbabwe ine chidokwa dokwa chekuti inge ichisvika mari ingasvike biriyoni pagore kubva kune vanoshanya. Zvinokwanisika here?
Tingangoti ishungu. Shungu dzakanaka dzinoita kuti mushande zvine simba kuti muone kuti munokwanisa here kupasvika. Tichitarisa panyaya dzevashanyi tinoona kuti izvo nyika dzinonyanyo kukurudzirwa uyo dzinonyanyo shurwa nenyika dzakawanda inyika dzakaita senyika dzakaita sana Germany, nyika dzakaita sana United Kingdom, nyika dzakaita sana United States. Nekuti vashanyi venyika idzodzo kana vachishanya kwavanenge vashanya vanoshandisa mari yakawanda. Takatarisa nevanobva sei kumabvazuva vanobva kunyika dzakaita sana China, zvakaongororwa vanoongorora nyaya idzo vanoona kuti vekunana China vanoshandisa mari shoma uye vanofamba vari chikwata. Asi tikatarisa vakaita nyika vanobva kunyika dzemadokero kazhinji vanofamba vari mhuri kana mumwe chete kana vairi uye vachishandisa mari yakati wandei. Saka chinoda kutarisirwa chinoda kuti chinyanyoshandwa pazvakanyanya ndezvekuti tarisa achinoti masource markets kunonyanyobva mari yakawanda ndoo kwatofanira kunge tichikurukudzira zvakanyanya. But kuti zviitike izvi toda kuonawo nyaya dzakaita sendege dzinopinda munyika kuti dzinge dzakawanda, maairline anopinda munyika, maairport acho kuchamharira ndege. Tinge tine maairport anoita kuti ndege hombe dzikwanise kumhara. Saka ndo urongwa unofanira kuti kunana Victoria Falls vange vachikwanisa kutambira ndege hombe dzakaita sema380.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vaWashington Mihlo Makulu vanoshanda nesangano reResource Exploitation Watch vari parunare muHarare.
Vechidiki vanoti vari kutsutsumwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika uye vanoti vachashanda nesimba gore rino mukuona kuti panoita shanduko. Vanoti zvakare gore rino inguva yekuti vanhu vemuZimbabwe vabatane vachigadzirira kubvisa bato reZANU-PF pachigaro musarudzo dzichaitwa muna 2018. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata sachigaro vechidiki muMDCT vaHappy Mochidziva avo vanoti zvinhu zvinofanirwa kushanduka.
HDK MDC gorera 2015 riri goma gorera kati omei chaizvo. Tichitarisa kuti igore iro takaona hurumende yakatanga nekunge ine kutadza kukuru kunge ichinge ichigadzirisa masalaries emasivil servants nenyaya yemabonafits avo. Igore ratakaora tiri kuona zvakare ichiratidza kuti richaendera mberi kana job losses pasina zvebasa rinenge richikwanisa kuti ringe tiri majobs ari kucreatwa. Tiri kuona zvakare nyaya yeimplosion iri muZANU-PF ichaita kuti iwo ZANU-PF ive government vachadzoka kunofokasa inde nani zvavo zvemuZANU-PF vachisiya service deliver. Tiri kuona zvakare pane nyaya dzatiri kuona dzepolice contradiction dziri kuitika panyaya especially panyaya yeindigenization. Muri kuona zviri kuitwa paitiri zvewawo nachinamasa. Takatarisana paizvo tiri kuona vapakudedzerwa nyaya yekuda kudzoswa kwemaborder gezi zvenyaya yenational eservice. Zvinoreva izvo kuti violence mhirishonga ichange ichikumira zvakare mukati menyika.
Asi zvii zvamuri kuitawo vachidziva kuona kuti zvinhu izvi zviri kugadziriswa?
Isu vanhu vasiri muhurumende tatinogona kuita kuisa pressure kuhurumende through mademonstration and different things zvatinotiisa tinotiyo tiri kuvanhu tichitaurira nevanhu kuti hama ishu zenyu ari kukuafekta iwayo tinogona kuti ngatiunganei pamwechete tibatane tirwe tikwanise kuti tiexpose kutadza kuri kuita hurumende iyoyo kuti kana taiexpose tavasvitsa pakuona patida kuvasvitsa vachasvika kuti vaite dialogue nevanhu vaita dialogue nevanhu dialogue yatinayo yatinoziva ndeyekuti vari ipapo chete pazvigaro pavari zviri kunze kwemitemo saka tinoda kuti pave nemareforms anoitwa mareforms aitwa toenda kufree and fair election kosarudzwa hurumende inenge isarudzwa nevanhu inozonoita zvido zvevanhu kwete zvido zvayo
vahepi muchidziva ndosachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vanga vari parunhare nantungamiri nkomo westudio 7
munhau dzedu dzemitambo dzatichakupai muchiguva chipfupi chinotevera tichakupai zvaitika kuchan asi timbotarisa nyaya yelive talk muchirongwa chedu chethe connection at 8:30 p.m. tiri kutarisa maonero vechidiki panyaya dzezvematongerwo enyika mugore ra2016
kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tikufonerei.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochimboenda kuRwanda uko kuri kutambwa makwikwi eAfrica Nations Championship kana kuti CHAN. Chikwata cheZimbabwe chakundwa 1-0 neZambia mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi eCHAN. Kambo mabasa kubva kuna Thomas Tafiri nyika Harigen Hugo mukanya mapfumo tavatasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva idi yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vanhu vakashungurudzwa nekutoshwa nekuda kwezvematongerwo enyika vanoti vanoda kuti bhiri rekuregererana nekupodza maronda riti vapiwe miripo.
Imwe nhengo inopikisa yoendeswazve kumatare ichipomerwa mhosva yekunyomba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kanzuro yeguta reHarare yoyambira vose vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kuti vaendese mapulani edzimba dzavo kumahofisi edunhu ravo. tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndokusiya mina Chris Gande namavelas mhlanganya uye munau dzechirungu.